Ukatla mara zikuru nekuti hurumende yaradza kusora vashandi vanoshandira zvakanyanyisa. Nekunyuta kwakawanda kusanganisira kunyuta neprocess yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho atakagara tataura kuti manegotiations asiri pamutemo. Vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakaburitsa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwa manegotiations iwayo. Nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari inokwanisa kuti taicalculata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita haina zvainoreva paupenyu hwevanhu, haina zvainoreva pakuvandisa upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingati increment.
Saka mune matanha amuri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi tichiratidzira hurumende kutitumwa kwedu tine vamwe maprotest angachatika countrywide. Asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo, vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai taona kuti hazvina kukodzera kuti tiendere mberi neurongwa hwedu. Asi kutanga musi wa29 maprovhinsi yedu yese achatanga kuita maprotest kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service. Tibhilda for another national protest kuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu, ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu, ishandisa nzira yekuritiratidzira zviri pamutemo mumastreets zvatava kuzoreka kuita kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi aakutambira mari?
Kana tichida kuisa kumaUSD angazvisikwe nevanhu vakawanda, maticha aavhareji aakutambira $146 pamwedzi. Tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo, $146 iyi haitokwani kuti tichitarisa patsvakurudzo dzatakaita mwaka wapfuura, tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaivo kuti irare mumwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.